alerts are no longer through Meteorological Services Department. The early warning unit here is not to be finished in a mere second. Sakaima message is no longer
Shoko rinenge rafamba zvakadii muvanhu tinozongonzwa kunzi vamwe vawirwa nematambudziko iro shoko rafamba. Kunewo vana vezvikoro vanoyambuka dzinzizi vachienda kuchikoro nokudzoka kudzimba, vodini mazuva iwaya emvura zhinji aya?
Kune vana vezvikoro
imi osesangano, ndezvipi zvamunoita kugadzirira matambudziko angangowirwa navanhu munguva yemvura zhinji kudai?
Anenge ariwo on high alert, zvoita dambudziko vanhu vanowana rubatsiro through the relevant structures. We have dispatched my food and non-food items to my district which are going to be going on in the region. I'm going to talk to my three provincial offices in my district and need food and non-food items. Sabata ni efforts anotibatsira kana paita chikuwa na incident anotakuta maruni